The World Bank vataura kuti 2024 igore rinonga rakati omei zvakati simbei kupfuura 2023 nekuti kune drought yakatisana chekutiona tese kuti mvura haisi kunaya zvakanaka saka izvozvo zvinodzorera kumashure mafambiro eupfumi hwenyika chechipiri maprice emacommodities zvaya zvitingatiecherwa zvedu zvatotengesa kunze kwenyika zvichanga zvichiona mari iri pasi nekuti China inoita number one pakutenga chigadzirwa inonge isi kukurawo zvakanaka nenhau yemakakatanwa anonga ichiita nana America and also nekuti matambudziko acho asangana negeopolitics dzakanganisa upfumi hwekueurope kunova kumaketi yechina zvakare taita sarussia ukrainewo
ko kuwedzera kweupfumi nezvikamu zvinodarika zvitatu nechidimbu kana kuti 3.5% munozvionawo sei
isigai kwakudza kuti nyika yedu icharidzikei iri pasi zvakanyanya petageti yanga yakapiwa naminister of finance yekuti tisvike kuupper middle income 2030 taifanira tichigrowa ne7% saka zviri kuratidza kuti nyika ichanga ine matambudziko chinongonyevenyutsa ndechekuti tine positive growth iri kufungidzirwa asi tinozoona itasvika kuti tinozokwanisa kuibata here nekuti pamwe pacho aya anonzi mafocust or maestimate tazosvika ikokoko tinokwanisa kukosa taona 1% inini pandiri kugere panapa handisi kufunda kuti tinokwanisa kuona 3.5%
asi muzvina fundo mugano kana Zimbabwe ichinzi iri kukwira nezvikamu zvinodarika zvitatu kubva muzana kana kuti iyo 3.5% inenge ichibva papi chaizvo nekuti vamwe vanoti upfumi huri pasi zvakanyanyisa zvekuti kukwira kweupfumi kwakadaro hakuna zvakanyanya zvinogona kubatsira
inonge ichibva kumasectors chinoitika nyika yedu yeupfumi hwenyika kumira kuyakaita 60% yeeconomy yemaservices saka nyika yedu iri kubhenefita nyaya yekuti ine 60% yemaservices tourism iripo education iripo retail nehostel iripo education haikanganiswi nedrought tourism haikanganiswi nedrought vanhu vanongoshanya vachiuya saka izvozvo zvinokombanzeta kakusafamba kakanaka kekuagriculture nekumining but dai yanga iri 3.5% of an elephant yanga yakanaka taitofara nayo zvakanyanya zvino i3.5% yegonzo nekuti ikonomi yedu haisi kukura ingori pa 20 billion